manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vatereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu gunyana 27, 2019. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhumwa yeUnited Nations inoona nezvekodzero dzevanhu pasi rose inoti pane kusawirirana kusina kunaka muZimbabwe kunofanirwa kugadziriswa nekukurumidza.
Vamudhadhe zvino godhi yavo iri kumusha vazvimba mukaicharara mangwana kune mangwana kana zvese zvagadzirika pavari kuradzikwa panyatsogadzirwa zvekuti papera tinovaradzika mangwana masikati musi wemugovera vanenge vachivigwa pamusha ipapo pane nzvimbo yakasarudzwa pamusha ipapo yavatenge vachivigwa.
Mutumbi wevembo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe woradzikwa mangwana kwazvimba.
Vanhu vakagadzirira zuva ramangwana munhu wese ndingangoti it's all systems go munhu wese nyika yose yadavira vatanga vakaungana mangwana kurufaro stadium kutangana 9 mangwanani.
MDC inoti iri kuenderera mberi nemhemberero dzekucherechedza kusvitsa makore makumi maviri bato iri raumbwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhumwa yeUnited Nations inoona nezvekodzero dzevanhu pasi rose vaClement Nyaretosi Vaule vanoti pane kusawirirana kusina kunaka muZimbabwe uko vati kunofanirwa kugadziriswa nechimbi chimbi. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekupedza basa ravakafambira muZimbabwe, vaVole vati kusawirirana kuri munyika kunogona kupedzwa nenhaurirano pakati pemapato ezvematongerwo enyika, vanoshandira masangano akazvimirira pamwe neveruzhinji. VaVole vati kunyange hazvo vanhu vemuZimbabwe vaive netarisiro yekuti zvinhu zvichachinja munyika nekuda kwehurumende yavaEmerson Mnangagwa, vakaona kuti vanhu vazhinji havasisina chivimbo nehurumende iripo iyi.
Albeit the common belief that a transformation will come, I believe that the long-awaited hope are fading.
Zvisinei pfungwa dzaivepo dzekufungidzira kuti zvinhu zvichachinja, asi ndoona sekuti tarisiro iyi yakupera. Vanhu vari kubvunzana kuti hurumende iyi ingagone kuunza zvatinotarisira here sezvo pasina zvachinja. Misangano yangu ndakanzwa kuti zvinhu zviri kutowedzera kuoma munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika, izvo zviri kuunza kutya.
Since August 2018, resulting in fear, frustration and anxiety among a large number of Zimbabweans.
Vatiwo kunyange hazvo hurumende yeZimbabwe iri kuda kubvisa mutemo wePublic Order and Security Act uyo vati unokanganisa kodzero yekuungana nekusangana, vati mutemo weMaintenance of Peace and Order Bill uri kuda kuiswa huzadzikisi kodzero dzaityorwa nemutemo uri kuda kubviswa uyu.
The MOPO Bill has worrying similarity to the POSA revealing.
Biremo parakangofanana nezviri muposa sezvo risinganyatsobudisa kukosha kwekodzero yekuungana murunyararo.
VaVole vakurumidza hurumende kuti igadzirise MOPA kuti ienderane nekodzero dziri mubumbiro remutemo yenyika. VaVole vashorawo nyaya yekupiwa simba kwemauto kuti ave achikwanisa kudedzwa panenge paine vanhu vakaungana kana paita mhirizhonga. Vati zvazvisizvo zvinotarisirwa nemitemo yenyika dzepasi rese. vavhole vati zvakanakira unyika kuti vanhu vapiwe mukana wokuungana kuti vataure zvavanoda pamwe nenyunyuto dzavo vachiti zvinobatsira kuti vanhu vasazoshandisa nzira dzisiri pamutemo uye dzinogona kukanganisa zvinhu munyika. Vatiwo vakanzwa nezvekusabatwa zvakanaka kunoitwa vanorwira kodzero dzevashandi vakapa muenzaniso wokupangwa kwevakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei nevanhu vasingazivikanwi. Vavhole vakurudzirawo hurumende kuti isashungurudza vanorwira kodzero dzevashandi nekuvaendesa kumatare dzimosva kana pachinge paitwa mhirizhonga mukuratidzira. Vakurudzira hurumende kuti pachinzvimbo chekusunga vanenge vadaidzira musangano inofanirwa kusunga vanenge vachiita zvisakarurama zvakadai sekuputsa zvitoro nekupisa zvinhu. Vavhole vati basa rehurumende kugadzirisa zviri kunetsa munyika asiwo vakati zvinogonekwa kana nyika dzekunze dzikabatsirawo. Vatiwo zvakakosha kuti hurumende igadzirise zviri kukonzera nyunyuto munyika. Vatiwo kuvandudzwa kwemashandiro evanochengeta nyika pamwe nekuvapa dzidziso kunogona kubatsirawo. Gwaro rabudiswa navavhole ratambirwa nevanoshanda nemasangano akazvimiririra vachiti zvindo zvavanogarotaura. Mumwe wavataura ndeva Owen Liwayo avo vati zvavanogarotaura zvinosanganisira kusatambirwa kwepfungwa dzakasiyana ndizvo zvataurwawo nenhumwa yeUNE.
Ataura zvatagara tichitaura timuno muZimbabwe kuti muZimbabwe hamuna kumira zvakanaka. Nyaya yanga iri dambudziko ranga riripo ndekuti hurumende yaiti ukataura uchibva kana kucivil society uchitaura kuti macommunity matikurarama hamuna kumira zvakanaka unovochinzi unopiwa label wekunzi uri weopposition. Zvino uyu azotaura ari munhu akazvimirira achibva kuUN zvatakachitaura kuti nyika ino ndikashandisa inzwi rashandisa kuti toxic environment. Shuwa tiri kurarama muenvironment iri toxic isingatenderi kuti mumwe munhu ane mafungiro mamwe apuwe mukana wokuti ataurewo zvaanofunga. Uyezve ndoda kutenda kuti ripoti yake mabudiro yaita yataura zvinhu zvatagara tichichema zvimwe zvatagara tichichema zvokuti vanhu hatitendedzwi kuti tiungane. Uyezve tikaungana kunonangwa vanhu vanenge vaunganidza vanhu kuti ndimwe murikukanganisa.
Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati vanga vasingakwanisi kutaura nezvemashoko avavhole vakati tibate gurukota rezvemitemo vaziyambiziyambi avo tisina kukwanisa kubata panharembozha yavo. Vavhole vanga vari munyika kwemazuva gumi vachiongorora mamiriro akaita zvinhu munyaya dzekodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
National Council yeMDC inotungamirwa naNelson Chamisa yaita musangano wayo muHarare ichizeya urongwa hwokucherechedza kusvitsa makore makumi maviri kubva zvakavambwa bato iri muna Gunyana 1999. Murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vanoti urongwa hwavo huri kuenderera mberi Mangwana. Vachibaya vatiwo hachisi chokwadi chiri kutaurwa pasocial media kuti bato ravo rakanzura urongwa huri kuitirwa muRufaro Stadium nepamusana perufu rwavaMugabe avo vari kuvigwa kumusha kwavo kwaZvimba Mangwana.
Ndingati mwana mai angu urongwa hwekufamba chaizvo kutaura kuno kutinobva mukupedza musangano wedu weNational Council unenge une utungamiriri hunobva kumaprovinsi, utungamiriri hweNational Executive, utungamiriri hweStanding Committee. Vanhu vakagadzirira zuva ramangwana munhu wese, ndingangoti it's all systems go, munhu wese nyika yose yadavira. Vatanga vakaungana mangwana kuRufaro Stadium kutangana naini mangwanani.
Vachibaya, kune mashoko ari kubuda mumasocial media munana Twitter ari kuti zvo musangano wenyu wemangwana wambosenekwa kuitira kuti mutungamiriri webato renyu ange ari kurufu rwaMugabe Mangwana. Zvinhu zvakamira sei?
Ndo zvinoita zvani izvozvo. Vari kurwadziwa nokurongwa kwatiri kuita, hakuna zvakadaro. Ungano redu riri kutenderera Mangwana, mukuru wedu anenge aripo, baba vachamisa havana kwavari kuenda. Izvo zvikwava Mugabe munoziva kuti takavachema macha iso. Vanhu vakawanda vakachema zvikuru sei musangano wedu. Zvamangwana iso ndofunga it's on public record kuti vakatiwa haiwa zvinoitwa nemhuri yavo, it's a private burial. Saka isu haiwa hatina kwatiri kuenda ikoko. Tine hurongwa hwedu hwamangwana hwekupemberera makore 20. Hutungamiriri hwese kusanganisira president wedu, president wevanhu, ndivo vatanga vari ivo mutauri mukuru pagungano redu ramangwana.
Vachibaya mati imi mamboita musangano webato renyu, zvisungo zvabuda nebato renyu paurongwa hwemangwana zvakamira sei?
Sezvamunoziva kuti zuva ramangwana izuva guru chaizvo kwatiri semusangano weMDC. Sungo zvinongoripo ndezvokuti izvo semusangano wedu ndonga takataura kuti dingindira rezuva ramangwana rekuti iro tinenge tichipemberera makore akawanda chaizvo musangano wedu watanga. Tinenge tichipemberera ushingi hwemusangano wedu. Tinenge tichipemberera kuti semusangano wedu tine vanhu vakawanda zvamunongoziva kuti patakabva apa kushinga kwakaita vanhu sandi nyore. Musangano wedu tine vanhu vakawanda vakasakatika. Saka ushingi hune vanhu uye nokuwanda kwemakore 20 years dzinova 2 decades kufamba kwakakura chaizvo. Saka ndingati zvisungo zviripo inyaya yekungotiwo dingindira redu rezuva ramangwana ndo randingati ndodonzo guru. Uye chimwe chisungo zvakare ndichataita nechokuti vanhu vese vari mumastructures edu emusangano kubva dotito kusvika chikwala kwala, kubva Zambezi kusvika kuLimpopo, vese vanofanira kunge varipo vachipemberera zuva ramangwana.
Tichitarisa musangano wamataura kuti maita nhasi vachibaya, matarisawo here kukundikana kuri kuita bato renyu kubudirira musarudzo dzemabyelection zvikuru mumatunhu ekumaruwa?
Hai, hatina kubati yedu nyaya iyoyo nokuti musangano wanhasi mwanamai vangu wanga uri musangano wakangonangana nenhaurwa kana nehoreketa zveanivhesari chete.
Takataura nemi vachibaya muchitizvo musangano wenyu wemangwana uyu uchange uchipindwawo nemadzisahwira ari kubva kunze kwenyika. Madzisahwira aya ati asvika here nayo vachibaya?
Aiwa, havatati vasvika madzisahwira edu asi vati asvika zvavo mangwana. Ndine chokwadi kuti mune vakomana venyu nevasikana vanogone basa vari kuno vatange vachiona purogiramu yedu ichange ichiita broadcasted live zvokuti munhu wese anotiona vari muno, vari kuamerica, vari kuuk, pasi rose taona vatungamiri vemamwe mapato dzinohama dzedu vatinozana navo vachange varipo mangwana vachitsigira mutambo womusangano mukuru muno munyika yeZimbabwe.
Murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mutumbi wevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe uri kuradzikwa kumusha kwavo kwaZvimba mangwana. Mutauriri wemhuri yekwaMugabe uye ari muzukuru wemufi vaLeo Mugabe vanoti mufi akasiya ataura nzvimbo yaanoda kuvigirwa kana achinge afa. VaLeo Mugabe vanoti semhuri havakwanise kuchinja zvakataurwa nemufi achiri mupenyu. Izvi zvinoreva kuti vaMugabe havachavigirwi kuNational Heroes Acre sezvakange zvakarongwa nehurumende. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naGibbs Dube weStudio 7 navaLeo Mugabe.
VaMugabe zvino bhodhi yavo iri kumusha kwaZvimba uko kwaicharara mangwana fume mangwana kana zvese zvagadzirika. Pavari kuradzikwa panyatsogadzirwa zvokuti papera tinovaradzika mangwana masikati musi wemugovera. Vanenge vachivigwa pamusha ipapo, pane nzvimbo yatasarudza pamusha ipapo yavachange vachivigwa iri mukoti yatiri pamba ipapo. Saka ndivo vavanovigirwa ipapo mangwana. Kusinei naambuya hakuna nzvimbo yekuvaviga. Saka ndokunge ndokusaka takanga tamboti okay tabvuma kuti vaende kuHeroes Acre. Kuzoti mutundu wadzokera kuHarare tabva kunana murombedzi zvimba vanhuvaita mabhodhi zviving the 2 days. Then vanhu vagara pasi vakazonyatsoti vava kunyatsotarisa kuti izvi zvatiri kuita izvi ndizvo here, tiri mulaini here nezvaidiwa nemufi. Ndipo pakaonekwa kuti mufi kana akanga ati ndauda kunovigwa padhuze namai vangu aireva iye kuti haasi kuda kuenda kuHeroes Acre nokuti aizviziva ndiye akagadzira Heroes Acre, aizviziva kuti iriko. Saka paakataura kudaro kuti ndikuda kuenda kuna mai vangu akataura kuti haasi kuda kuenda kuHeroes Acre, ndozvazvinoreva. Ndokusaka tikazoita decision nokuti no, uyu mukuru ndiri anomisa kuHeroes Acre iye akapa avoid nezvikonzero zvaaive nazvo. Izvi dzaitibve kuHeroes Acre tingonoenda kumusha pamusha paamai vacheka.
Kunenge kune vanhu vakawanda here kana kuti muchaita sei?
Aiwa, uku kune vanhu vashoma vachadaidzwa. Vachidaidzwa vakutoziva kare kuti inini ndadaidzwa. Asina kudaidzwa, gara warega zvako kuuya nekuti unozosonyara watadza.
Ko Mozilium ichaitwa sei?
Iyo, hurumende yanga isati yanyatsovakwa zvainga ichangotanga. Saka mari yakawanda yanga isati yaparadzika hurumende. Saka kana vachida kuivaka kuti vozoisa mamwe mapurezidhendi anoteya, zviri kune hurumende izvo, hazvinei nemhuri yekwamugabe.
Avo vanga vari vaLeo Mugabe vachitaura naGibbs Dube weStudio 7. Asi zvinhu zvinonzi hazvina kunyatsomira zvakanaka panyaya yekuvigwa kwavaMugabe. Thomas Chiripasi, uyo ari kwaZvimba, anoti panyaya inotevera.
Mutumbi wavaMugabe unonzi uri kutarisirwa kuvigwa muchivanze pamusha pavo mubhuku rekwakutama muno maZvimba. Studio 7 vamwe vatori venhau vemamwe makambani varambidzwa kupinda mumusha wavaMugabe sezvo zvanga zvinzi mhuri yemufiri mumusangano usingadiwe vatorwa. Mumwe muvakidzani asina kuda kudomwa nezita rake, uyo anoti ambokwanisa kupinda pamusha pavaMugabe nhasi, audza Studio 7 kuti guva richavigwa vaMugabe riri kuvakwa pakati pechivanze pamusha pavo, uye zvinonzi mhuri yemufi yakatora danho iri ichityira kuti mutumbi wemufi ungazobiwa ukashandiswa zvisirizvo nevanhu vezvematongerwo enyika vavasina kudoma nemazita. Amai vatataura navo ava vati chikonzero ichi ndicho chiri kuita kuti vaMugabe vasaradzwe kumarinda akaradzikwa dzimwe hama dzavo, kusanganisira amai vavo, amai Bona Mugabe.
Kangwe zvakaita semba ine munopinda soka saka dzimba dzotenderera so. Saka kwaiti masive o chichi apa ndipapaiswa fish pond. Imbesa iri Mugabe yanga ripa pambidzwa. Saka apa fish pond apa ndopava kwamanja. Kuti vari kufunga kuti vakaiswa kumapuwa kumunhu anogona kunochera usiku. Munhu anotengwa akaenda. Saka apa kuti munhu uzopapinda.
Vamadenyika kutama vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru kuti zvido zvemufi zvokuti azovigwa kumusha kwake zvakwanisa kutevedzerwa, kunyange hazvo hurumende yanga ichida kuti vaMugabe vavigwe kumarinda anovigwa magamba enyika kuHeroes Acre.
Aiwa, isito zvitambira sezvo ndo chido chake chaakataura achiri mupenyu. Saka hapana chimwe chatinga ise parutivi. Tunotambira izvozvo kuti zvaakataura iye mufi ndozvisungirwa kuita.
Sachigaro weZanu PF munharaunda yekwakutama vatinosi Manongovere vati vari kufara zvikuru kuti vaMugabe vave kuzovigwa kumusha kwavo, vachiti mufi akabviswa ugamba hwese pavakabviswa pahutongi navaEmerson Munangagwa vachibatsirwa nemauto muna mbudzi 2017. VaMugabe vakambenge vanzi vachavigwa kuHeroes Acre, asi mhuri yavo yakazotora danho rekuti vavigwe kuno kwaZvimba, izvo zvakatambirwa nehurumende ichiti inokoshesa zvido zvemhuri.
Hurumende yakatadza kumira papozishen imwe chete kuti imuti hero kana kuti haisi. At the same time vanhu vondobva vashaya kuti vomira papi. Saka at the end of the day tinenge tangoona kuti sisi hama dzake tinenge tingotora hama yedu tingoviga sekutaura kwaakaita, ndo zvisina anozochema nekuti patedzerwa kodzero yemufi, zvisina hazvina godo mukati kana kuti zvingazi zvaitirwei.
Mumwe mugari wemubhuku rekwakutama uyo aramba kudomwa nezita ati vagari vemunzvimbo ino vazhinji havasi kuda kuti vaMunangagwa vange varipo pakuvigwa kwavaMugabe.
Anowachizwi haakunokunda atombokanganwa zvake vasitomboda kunzwa nezvake nenyaya yekunzwa aburisa mari yekubhadhara machifini. Story wise,
vamwe vane ruzivo nezviri kuitika mumhuri yemufi vanoti pane kukakavadzana kuripo pakati pehama dzemufi nemudzimai wake amai Grace Mugabe, avo vanonzi havana kuudza veukama panguva yairwara vaMugabe kuti hama yavo yainge yarwara. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz per shortwave. pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinote fenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri ne musi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Prince Harry vekuBritain vashanyira chirongwa chekubvisa zvimbambaira muAngola uko aputitsa chimbambaira munzvimbo yakamboshanyirwa naamai vake muchakabvu Princess Diana makore makumi maviri apfuura. Russia yachengetedza musungwa varauri vanodarika mazana maviri nemakumi matanhatu vanobva kuNorth Korea. Varauri vehove ava avo vanga vari muzvikepe zvakati wandei vasungwa vachipomerwa mhosva yekuraura hove zvisiri pamutemo. Makaterera kuStudio 7 ane mimi chirongwa ndini Rachel To ndiri muWashington DC. Makundano echibuku Super Cup ari kupfungaidza hutsi mangwana. Panguva iyo mutambi wetsiva Charles Manyuchi ari kutarisirwa wokukunda pamutambo wetsiva waari kuita. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vateveri vemutambo wenhabvu vatarisana nemachikichori apo makundano echibuku Super Cup ari kupfunga idza hutsi nemutambo mukuru pakati peHighlanders neDynamos muRufaro Stadium nesvondo. Mitambo pakati pezvikwata zviviri izvi inoita nhabvu yemhando yepamusoro zvekuti nhandare yeRufaro Stadium iyi iri kutarisirwa kuzara kuti tashu vatsigiri vezvikwata zviviri izvi vachida kuti chikwata chavanotevera chikunde. Mubati wehomwe weDynamos vawebsa marechera vanoti vari kutarisira kuti vararidzi vavo vacharonga chikwata chinoita kuti vakunde mumutambo uyu.
Amirira iyo vetechnical team nemaplayers kuti vachiite basa ravo kuti vawane result inovafavorable kwavari nekumasupporta zvakare.
Asi Highlanders iri kupinda munhandare iyi mushure mekudambura Blue Chiefs 3-1 mumutambo weleague wakatambwa pakati pesvondo. Asi mabiko echibuku Super Cup aya ari kutanga mangwana muNational Sports Stadium apo Capes United iri kusangana neHarare City iyo yakavatorera murairidzi wavo Lloyd Chitembwe. Kunyange hazvo vaine ruremekedzo rwakasimba kuna Chitembwe, maneja weCapes United va Shakespeare Chinogwenya vanoti Harare City vana vadiki pamutambo uyu.
Isisu tirasa kuwina Capes tirasa kuwina was Capes should always dominate Harare City vana vadika.
Nesondo Black Rhinos ichaidzana masimba neTeo 1 iyo iri kubvira moto kubvira panguva iyo Raman Gumbo akapiwa basa rekurairidza chikwata ichi. Munyori mukuru weBlack Rhinos vaWellington Mabhiginye vanoti vari kukunda mumutambo uyu nekudzora zita raizivikanwa naro Rhinos mazuva ekare makundano akadai.
Itori shuviro yedu kuti dai taenda kumberi tasvika mufinal tatoro mukombe kuti tidzokere kuRhinos ya 1984-87 tichashanda kuti zviite saizvozvo.
Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Ngezi Platinum Stars vs Mushowani. ZPC Kariba vs. Wange, Chicken Inn vs. Manika Diamonds. Asi, nyai runyanyo taurwane zayo, ndiye mtambu wetsiva we World Boxing Federation, uri muHarare International Conference Center, mangwana apo Charles Manyuchi ari kurwira kutora mukombe weuremu we middleweight achirwana Diego Gallardo wekuArgentina. Manyuchi aruda kukunda mumutambo uyu kuti atore bhande iri uyezve kuti akwire murongwa hwepasi rese aine chinangwa chekuzorwira mikombe yepamusoro yeWorld Boxing Council newe World Boxing Association. Mongororo wemutambo wetsiva vakudzaibere vanoti vachitarisa nhoroondo yaManyuchi neyaGallardo vari kuona paine musiyano mukuru Manyuchi ari pamberi.
Aiwa Manyuchi andokunda because isu takatemba African breed. Tichitarisa zvaakaita mukomana wekuSouth America zvaakamuita pepe. Because chibagira chake fange chekulefti chakanyanya.
Aka kanenge kave kechitatu Manyuchi achipinda munhandare iri. Mushure mekupunzira pasi Augustin Julia Ferreira wekuColombia na Pablo Acosta wekuArgentina mumitambo yakaunganidza chaunga. Pari zvino bhande reWorld Boxing Federation iri harina munhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa kuvigwa kwava Robert Mugabe kwazvimba mangwana pamwe nemhemberero dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa muRufaro Stadium mangwana. Halo vachibaya.
Halo mwanamai, makabiko?
Aiwa, tiri wadi zvedu. Vachibaya, vazhinji vangada kuziva pamusoro peurongwa hwenyu hwamangwana. Tiri kunzwa pasocial media pari kutaurwa zvakawanda zvichinzi izvo mabiko enyu eMDC ambomiswa kuitira kuti kuvigwa kwavamugabe kuenderere mberi. Zvakamira sei?
Aiwa, manyepo mutambo wedu nemberero yedu iri kuenderera mberi mangwana kuRufaro Stadium kutanga nguva dza9 mangwanani. Mashoko ari kufambawo, mashoko evavengi, mashoko evanhu vakuda kuvhiringidza vanhu. Mutambo wedu uri kuenderera mberi. Nonga munoziva chose kuti sondera pera iro ndingangoti vhiki mbiri dzadarika takamisa mutambo uyu tichichemewo pamwe chete nevanga vatichema maringe nenhamo yanga yawira nyika. Saka isu semusangano takachema zvakakwana. Mangwana tiri kuenderera mberi nemusangano wedu negungano redu rekupemberera makore 20 munzvimbo yeRufaro Stadium muri muHarare.
Ndirikutaura naPatrick Rupia ndiri muPretoria.
Taurai tizi.
Padanho rakatorwa nemhuri yekwamugabe kuti vamugabe kaende vanonovigwa kwazvimba panga pasina chakaipa. Tongoti mufi ndozvakasiya ataura chiti ari kuda. Zvino zvehurumende yavamunangagwa izvi zvakazvi zvokumanyikidzira. Ava vangachida kuda kuedza kuda kungofadza zvekunze. Saka pane zvino danho ratorwa naamai Grace Mugabe. Zvifarira manje kuti zvinonyatsoradza kuti zvakasiyiwa zvakahwa nemufi ndo zvava kunyatsozadzisa zvinotova chaizvo chaizvo zvatakachitomboshuvira nokuti hurumende yavamunangagwa yakuda kungofadza vanhu ava paamba chivanhu munhu anofanira kunyatsovigwa kwaanenge akasununguka nekuti ndikaizoita zviye zvokumanikidzira zvekungoti hanzi vamwane vachivigwa nechivanhu chavo chekwavo. Saka manje kuti tozoita zvokumanikidzira panenge pasina zvokuita sei zvekuti onai kuti kana dai vanga vatora bhodhi yacho vachaenda kunonoviga havaveukama hwekwamugabe vachiita zvokumanikidzira vachishandisa chisimba chii chavo chekuzanupf chinova chisiri chivanhu chaichi chaicho.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Rachel Tho ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau dzendebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.